Mabhesa vakonjana navanduna vatarisai mutangi navatawanda zvivarara vanoti vakaita musangano nemutongo wedare retrocot vachionesana mamiriro akaita nyaya pakati pevaviri ava uye kuti ichatongwa riri. Vakonjana vakaenda kudare iri vachinyunyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakanganisa kupa mavhoti avo kuna vanduna avo vakanzi neZEC ndivo vakakunda asi vakonjana vari ivo vakakunda. Vanotangi vanoti nyaya iyi iyo ZEC yakabvuma kuti yakakanganisa yakanzwikwa zvechimbichimbi muchambers nezuro uye mutongi wedare iri akati ichanzwika nemusi wechitatu.
Zvakaitika ndezvekuti judge vari kutonga nyaya iyoyi vakashedza mapatisi konjana nenigweta rake Dexter Nduna negweta rake kuti vauye kumaofisi ajudge tichionesana pamwe chete kuti nyaya iyi yotongwa sei maererano nemadebts kuti musi wakati kwete wachakati musi wakati kwete wachakati musi wakati chete chakati kusvikira nyaya iyi yadi yapera yatongwa najudge. Vakazowirirana kuti musi wa 22 August ndo pachadzoka futi mapatisi ese pamberi pajudge.
Vamutangi vanoti pamusoro penyaya iyi pave neimwe nyaya zvichitevera petition yakaiswa mudare iri svondo rino neimwe nhengo yakakundwa vovashingirirai Canisius Bobo vePeople's Rainbow Coalition. VaBobo vanoti sarudzo yekuchegudu West inofanirwa kudzokororwa sezvo vatsigiri vavakonjana vakarova maagendi emamwe mapato apo mavhoti aiverengwa. Asi vamutangi vanoti pamutemo petition yavabhobho haimise dare kupa mutongo panyaya yekutanga sezvo dzakasiyana nekuda kwekuti panyaya yekutanga dare rinofanirwa kupa mutongo wekuti ndiana akakunda zvichitevera kukanganiswa kuerengwa kwemavhoti kwakabvumwa neZEC.
Petition yako njana yaka iri nyore kunzwisisa nokuti petition yako njana ndeyekuti wakauya kukoti kuti koti itsinhire itsinidzire zvakataurwa neZEC kuti iye konjana ndiye akahwina mumakwikwi echegutu West constituent. Kunyange zvazvo ZEC yanga yashedzera nduna saiye anga ahwina pakaonekwa kuti panga paita mistake pamutemo. ZEC haigoni kugadzirisa mistake iyoyo, zvinenge zvaakunzi nomutemo koti ngaichigadzirisa mistake iyoyo. Ndosaka konjana ari pamberi pedare.
Vamutangi vanoti petition yavabhobho inofanirwa kuzopinda kana pave nemunhu akakunda zviri pamutemo, vachiti petition yavabhobho yakurumidza kuenda kudare sezvo akakunda asati adomwa nedare. Gweta ravanduna vazvivarara vati hapana chavanotaura panyaya iyi sezvo yave kumatare. Nyaya dzekupikisa zvakabuda musarudzo dzevaviri veparamende nedzemakanzura dzave kudarika 35 kudare reelectoral court, ukuwo nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika ichanzwikwa nedare reconstitutional court nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini apa Chigoriwa.